Vajitaro kumomu ewa tigiri webatu ravo waungana sanandari ema Vuku Grounds kuzuonekana nemumwe wavo vachamisa vati kupondo kwa wamasaya kunoratidza kuoma mutsipa kwebato riri kutonga reZANU-PF.
Why do you commit such murderous acts? My rituals, a power. One of our fundis for rituals, for power. Ero simba ero rikana ino amunangaba. Rino kuna kiba ere makarara papino izere neropa. E mimofama mchiti mnesha mwine munyu. Wangu mune ine munyu asikune ya mwane.
Vaende rambiri wachamisa wachiti.
Chepa ideja kuti msaru dweza. Nifanu ngezi chiti. You can't waste $5 million just for the first set of rituals. Mario $5 million and then I go to hospital. Mario can have a hospital. I have to have the extra take a Zitima Zitra. Zitima Zitra is a $2 million. Let's invest in my resources.
Vatiwo vari kuzviti ndivo vakafanobata chigaro chemunyori mukuru weCCC vasengezo tsvavangu vari kushandiswa neZANU-PF, asi zvose zviri kuitika izvi zvichapera munguva pfupi inotevera. Asi vatsvavangu vagara zvavo vachiramba kuti vari kushandiswa neZANU-PF vachiti vakanangana nekuchenesa bato ravo. Ukuwo mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANU-PF Vafarai Marapira vati vachamisa vava kungomera chiZANU-PF pamuromo nekuti vatadza kutungamira bato ravo reCCC.
Mashoko avachamisa haana hunhu uye haana huremu nekuti isu tichitarisa maelection apfuura aiva norunyararo nokuyanana. Saka vachamisa vanofanirwa kudzidza kuti pavanomusumuka ngavataure chokwadi kuti inini strategic ambiguity yandaiti ndaronga yakapfupfunyuka yakundiparira.
Gweta riri kumirira mhuri yekwamasaya vainnocent Gonese vaudza Studio 7 kuti ongororo yakaitwa yekuratidza kuti vamasaya vakafa nerufu rwamwari here yaratidza kuti kwete.
Tikashazopuwa hedu details reports pamusana pezvakaitika kuti kufa kwavo hakusiko kubva kuna mwari. Ripoti yacho samari yakatendeswa kumapurisa kuti vaferefeti kuti chii zvakakonzeresa zvinhu zvakaitika kune mushakabvu.
Kanzura weward 9 mumusha weruwa vari nhengo yeCCC vaWilfred Chuma vati vane chivimbo chakakura chekuti pachaitwa sarudzo dzemabyelection mumabhuku bato ravo richakunda zvine mutsindo.
Tinoida kuti vanhu vemabhuku nezvaitika izvi rakasama zvisingaiti, so zvichatoka kuti rabude kuvhuta nekuti vachazivisa hatingavhoteri munhu akaurayisa mumwe munhu.
Mukoma wemushakabvu vatapfumanei Masaya vaEdward Masaya vapa matendo nekuchemwa kwaitwa munin'ina wavo.
Zvandinoda kubvunza ndechekuti mutemo wese wakatangwa naMwari uyezve munhu wese anobuda mumutemo anosika chinhu chisina kunaka. Kuramba kwaMwari hakushayikwe pavanhu vasingaite zvinhu zvinofarirwa naJehovha.
Rufu rwavamasaya rwakauya nguva pfupi mushure mekushungurudzwa kwedzimwe nhengo dzeCCC dzinosanganisira mumiriri weparamende webato iri vatakudzwa ngadziore pamwe chete nevaimbo vemumiriri wemabhuku Tafara muparamende vaJames Chidhakwa nevanofungidzirwa kuti vasori vachishanda pamwe chete nenhengo dzebato reZANU-PF. Asi ZANU-PF inozviramba izvi ichiti CCC inoda kuizora mafuta enguruve yainenge isina kudya. Kupondwa kwavamasaya kwakashoropodzwa nemasangano pamwe nemapoka akawanda anosanganisira Amnesty International, Human Rights Watch pamwe nemuzinda weAmerica, uye hurumende yakakurudzirwawo kuti ichengetedze kodzero dzevanhu vayo kubudikidza nekufereketa nyaya dzekupambwa kwevanhu idzi. Mushakabvu vamasaya vasiya mudzimai nevana vatatu. Ndakamirira Studio 7 ndiri Harare, ndiri Tobias Mukungwa.